Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 24th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Chanonoka Wande.
Tonight on Live Talk, we are talking about the festive season.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can get us on voazimbabwe.com, voashona.com, and voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Christmas holidays.
Zimbabwe joins other nations tomorrow in celebrating Christmas. This comes at a time when some Zimbabweans say they cannot make ends meet due to the current harsh economic situation in the country.
Tell us what you are doing right now and what you'll be doing tomorrow.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
And if you wish to join the show, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. Yebokambe mahlabezulu linjani lapho likhona kuna ngapho ke endaweni esijeneyo. Lamhlanje sixoxa ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Kusasa phela iKhisimusi, siyakhumbula kudala kwakuthi iKhisimusi iqeda amadola. Kambe asakhona yini amadola ukuthi aqedwe kulezi nsuku kumbe ukuhamba njani. Sawu silitshala le ngoma khonapho ukuthi sibe sonke khonapho ke simelele ilanga kumbe ngithi usuku lweKhisimusi. Kambe lithengeni njalo liyenzani khona manje? Baba wande kunjalo mfowethu.
Lilipo duwe makadini zvenyimi.
Nyapira mfowethu.
Zuva ramangwana rasvika kare. Tinhasi tirikuda kutarisa zuva ramangwana reChristmas kuti tione kuti vanhu vari kuritambira sei, chii chavari kuronga, vari kukwanisa here, nokuti kune vazhinji vari kugunun'una vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika maererano nezvemari nekushayikwa kwezvinhu zvinhu zvakawanda. Panguva iyo zuva reChristmas ririro rinowanzofara vanhu vachiungana, vachidya, vachinwa, vachifara nemhuri dzavo, asi vazhinji vari kuti aiwa gore rino iri zvinoita sezvakaoma. Saka toda kuti timbokurukura nezuva reChristmas iri tichirienzanisa namamwe makore apfuura. Tiudzei zvamuri kuita, tiudzei zvamuri kuronga nhasi namangwana pamusoro pekupemberera zuva iri. Asi ndoda kukuyeuchidzai zvekuti chirongwa ichi chiri kubuda live pa Facebook page yedu, VOA Studio 7, VOA Shona ne VOA Ndevele. Namba dzokutifonera i 001-202-619-2077.
Ye, kunjalo ke siyabona ku Facebook sokulo baba ke uLuke Ngwenya utamhiye ngkhona bafowethu kuzobuya ke uBakatidzani kuti salibonani Dube loHande. Kunjani Bakatidzani, Khisimusi enhle khona ngapho. Kuzobuya ke uNhlanhla bahlangana Dube, kunjani Mfokamthembo. Siyabona ukuthi ke lijahe elikhulu leli ke elikwa Highlanders iBhoso iChilamoya. Ye, so ke sifisa ukuthi lizwe ukuthi silethulelani namhlanje. Kuta suntili na yine kipele kumele kulume. Agensi bacha ilingo mapela sizu kuti kambe kukamba jani. Lamtanchi. Kunjaru wandi. Yeah. So what's bacha ilingo mamzari.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas. Oh, bring us something important. Let's bring it right here.
Can you sing a song?
We wish you a Merry Christmas. Not as well as I used to do.
Did you ever sing?
In my heart, I do sing a lot.
I think so. I can tell, yes. Wonderful. So, guys, if you say, like, Christmas and Bantu ba Zimbabwe one day akwa fisele phela bantu Christmas enhle
aywa tinoda kukushuirai Christmas yakanaka tinozive kuti zvinhu zvakaoma apa naapo asi Christmas yakagara riri zuva rinoreva zvinhu zvakawanda kumhuri yeZimbabwe sezvo vazhinji vatendi vari vechikristu munyika yeZimbabwe saka izuva rinokosha zvikuru uyezve kwete kungoti maererano nezvechitendero badzi asi kungoti inguva yekuti vanhu vanombozorora kumabasa vachigara pasi vachisangana nehama dzavo vachishanyirana nehama dzavo dzimwe dzinobva kure dzimwe dziri padyo asi vanenge vachiita zvinhu pamwe chete vachimbozorora vasati vagadzirira kudzokera zvekumabasa mufiki inenge ichitevera saka toda kuti titaure nemi nhasi tinzwe pane pfungwa dzenyu maererano nenyaya yeKisimisi gore rino.
Yeah, I'm told that we've got our guest, Reverend Blessing Makwara, the Secretary General of the Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Reverend Makwara, good evening and welcome to the program.
Thank you. Good evening. Good evening, Zimbabwe.
Good evening. Can you send out your Christmas greetings right now?
Oh, yes. It's a Merry Christmas to all the listeners. We are so excited that Christmas is not about Santa, it's not about Father Christmas, but Christmas is about the birth of the promised Messiah, the promised Savior. To those who believe, we know that we have got the King of Kings who is in our midst. He came to save us from our sins and to make us one more reconciled with the Father. So it's a very, very Merry Christmas to all that believe, even as we thank God for thus far He has taken us today.
And Christmas, is it to mark the birth of Jesus Christ or any other issue? Because there are some people who are saying it's not the day when Jesus was born.
For us, we are not fighting about the exact date, but what we are celebrating is the birth of the Son of God. There could be many academic debates, there could be many views where others also ascribe that there was another ritual happening which was pagan. But you see, if something happened at the same time, it does not take away the value of those that put the value to the same timing. So for us, we accord this opportunity that He was born, He came into the world, and because of that, today we are free from sin, we are free from the curse of sin, which is death, and we have been reconciled to our Creator, God the Father. So that is what we take from the Scriptures, and that's why we are also celebrating Christmas this year and this time.
Reverend Makwara, kana makatarisa zuva reChristmas, mukatarisa zvarinoreva makore ese aya kuvanhu vekuZimbabwe, zuva iri rinenge rapfuurira pakuva zuva rinei nezvechitendero rinoita sokuti izuva ragara riripo rokuunganidza mhuri pamwe chete kana makaritarisa zuva iri munofunga kuti rareva chinyi kusvika pari zvino kuvanhu vekuZimbabwe
ndozvimwe zvatinoonawo zvedu kuti ruzhinji rwevanhu kana vachiona Christmas vanenge vachiona iri nguva yekubva kumabasa, nguva yekushanyirana. Asi chandinofarirawo patsika dzedu ndechekuti vanhu pavanenge vachishanyirana vanenge vachipanana zvipo. Zvipo izvi zvinotiratidza kuti pane kamurangariro karipo muvanhu, kune chipo chikuru chatakapiwa naMwari anova mwanakomana Ishe Jesu Kristu. Saka tingadai tine vamwe vanofara vachienda kunodhakwa zvavo, vamwe vachifarawo nenzira dzavo, asi chatinoziva ndechekuti ukabvunza munhu wese mukufara kwake anoziva kuti Christmas inguva yakazarwa Ishe Jesu. Saka tinoona kuti mukufamba kwenguva vamwe vanhu vanoda kuisawo kumwe kududzira pamazuva iwaya, asi tinoramba tichiona kuti vazhinji iko zvino munyika vakaenda kumagungano eKisimusi kwavari kupembera chiprofita chakataurwa naIsaya. Mufunge kufadza kwazvinoita, Isaya akataura chiprofita makore 740 zvisati zvaitika. Pazvakazoitika takaona kuti inga Mwari akatendeka. Nesuwo nanhasi makore azopfuura 2000 Ishe Jesu vauya panyika, tichiri takabata ipapo. Saka zvinounza mufaro kuti kunyangwe zvimwe zvingaunzwe kunzi zvinzi ndo Christmas, asi chokwadi chacho choramba chiripo mazuva nemakore nemakore.
Reverend Makwara, I know you are in a hurry, but could you please stay with us for a little while? We are coming back to you in a few minutes.
Okay.
Thank you so much. Let's play him a bit of music. Today we are playing any type of music, right?
Yes.
Listen to this. Ngomnandi kakhulu ingoma emnandi kakhulu eyethulwa ke limenemene lamntase lijayela nje okudibeneyo nje okutshiyeneyo okuthize. Sibone ke lapha ecingwane silobaba Ishmael Dlabangane. Dlabangane, kunjani? Ngiyaphila kakhulu, kunjani lapha khona khona?
Hayi, khonokho nje ongatsholi.
Ye, akusitshela ukuthi wena ubona njani usuku lwe-Christmas?
Andizoba.
Usuku lwe-Christmas ulubona njani? Kuba ngithi isikhathi se-Christmas kathesi.
Ngathi mina okwamanje nje ngathi khona angizi ukuba ku-Christmas ngoba ngisemsebenzini. Kodwa-ke abantu abahambayo ku-Christmas ngibafisela u-Christmas omuhle. Nabanye abasekhaya khona le kube no-Christmas omuhle. Naloba ngisikuzwa nje umumo ukuthi khona isimo asikuba asisihle lihle
ekhaya. Wena uyabongaphi Dlabangane? Uyabongaphi wena?
Baba.
Wena uyabungaphi?
Mina ngise-Cape Town emsebenzini manje. So angizi ukuphumelela ngiyefika ekhaya. Ngiyasebenza nje kuyaze kuyophela inyanga le msebenzi.
Aha. So akubingelela obangibingelelayo ubatshele ubatshela khona.
Ngiyabingelela, ngibingelela umama lo mama wengane zami nengane zami zonke. Kunye nabafowethu mina ababe besikhiphiniso omuhle abashayelayo abafowethu abashayele ngokuqaphele emgwaqweni bakhangele izingozi bathima sebekhaphele baphumule ukwenzela ukuthi bafike la bayakhona. Ngiyabonga.
Lathi sibonge kakhulu ke ube le Christmas enhle noba nje uyakusebenza mfowethu. Sibonge kakhulu.
Ngiyabonga Dube. Ngiyabonga Nkosi Busisi.
Yeah, so that is Mr. Ishmael Dlabangane. You'll be working during Christmas, he says. Well, he said that the situation is bad at home, but he's saying good luck to everybody. Have a Merry Christmas.
Things seem to have changed quite a bit over the years with obligations, work commitments and things like that.
Yes.
It's not like it was, you know, in the earlier days where there was a lot of space to play around with so that families could really be together.
But this, essential services are always essential.
They are always like essential.
Mr. One Day is always on duty, right? Nurses are always on duty. Doctors are always on duty. And
we can't
all those kind of people.
We can't do without them.
Yes.
I want to go back to Reverend Makwara. Reverend, if you look Kalamakatarisa makisimisi mazhinjapura yakuti angari makisimisi anofadza zvikuru vanhu vachifara kunyange zvavo vachiremerwa, asi vaitika tasvika panguva yekisimisi kuremerwa kwacho kwaita zvokunge kwava kushoma. Gore rino iri tiri kusangana tiri kuva vanhu vakawanda zvikuru vari kuti aiwa gore rino ranyanyisa kuvaremera. Munoona sekuti izvi zvingakanganisa chitenderero kwati kutenda kwavanhu kuremerwa kwavari kuitwa nenyaya dzezvemari. Munoona sekuti zvingapindira here kana kuti zvinopindira muchitendero chevanhu here mumakereke?
Nawe ndikuona kuti vakawanda kusanganisira one zvo zvekare. Ndikuona kuti Kisimusi yedu yegore ino yakasiyanawo nemamwe. Tambotaura tikati kuti vanhu vafambe kuenda kumagunga akasiyana siyana, hunge vaine mafuta ekufambisa, hungewo zvekare vakwanisa kutengawo magrocery kunopawo vamwe nemaChristmas box. Asi vazhinji tirikukundikana noda kuti nyika yedu ikonomi yedu haina kumira zvakanaka, mari hadzikukwanisa kunyatsowanika zvitenge zvakawanda zviriko. Saka tinozoonawo patinenge tichitungamirira makereke kuti varipo vamwe vabatikana pakutanga kuruza kutenda kwavo nenyaya yekuti homwe hadzina mari. Asi kunyange zvakadaro tinoramba tichingokurudzira shoko raMwari. Uri shoko raMwari rinotiudza kuti kutenda hakunei nekuti unazvo here kana kuti hauna, asi kutenda kuri panyaya yekuti mweya wako uri kudayira here nezvinotaura shoko raMwari. Saka tinoramba tichikurudzirana nenyika yose kuti kunyangwe habhabha guku anozotaura achiri kunyange kumunda kwasabuda chibereko, kunyange zvandaita zvikasaita, asi charamba nichirumbidza Mwari. Saka tinoramba tine tariro yekuti rimwe ramangwana nyika yedu ichaita zvakanaka, asi hazvititadzise kurumbidza Musiki nokuda kwechipo chake Jesu Kristu chaakatipa.
Is very clear about that, the economic situation affects everybody, including the faithful, but still there is some resilience in people to fight on until things are straightened out. There is the belief that is the driving force behind a lot of people.
Now let's have music. Umatavere usama umatavere
chavire
ikisimusi figire chona kona.
Rakanangana nemi vokwa maranda naika nasi handisi kuda any standing passenger. Saka munhu wese ngaagare pasi titange kufamba. Koimi mama makagogara papassage ndati handisi kuda standing passenger indava.
Hai tajaila kedu ndauya nechinomo changu hatizvisunoni zvavanhurume vanhukadzi vanogara pasi
mubhazi. Garai pasiti mama, hakuna zverespect dzeinzokumba idzi. Kwavo baba vakamira vakapfeka hovhorosi yeblue. Chiruzi, what kind?
Moyo wangu wachunguluka.
Kutwa ubaba ugqoke i bhatshi kumbe ibhulukwe ele blue, eh? Moyo wangu wachunguluka. Kutshoni wena? Moyo wangu wachunguluka.
That was a first class entertainer. He played around with words and meanings and idioms and all sorts of things.
What's the meaning of that? Moyo wangu wachunguluka.
You know, he feels like he's sick. He's feeling sick because of the tremors in the bus.
In the bus,
So, you know, he feels a little bit sick and he wants to, you know, to be sick.
Yes. Reverend Makwara, you still remember some of these times, you know, when Dr. Matavere, we used to call him Dr. Love, when he used to sing some of these songs and everyone was almost happy. Can you give us a reflection of those old times, Reverend Makwara?
I think that I'm going to roll it to Christmas. Yanga irungwa yekuti mnenge makatengerwa hembe nyowani nevabereki. Christmas. Saka paro zvika Christmas nongo wakamira kupfeka hembe yako nyowani. But ndaizoungana teri mhuri dzakawanda nokubva parudzevha kachingwa chaiuya masaipi nembatai. Akaiswa jam, akaiswa doi, akaiswa ino hanzi majarini ayanga iri sarura udi. Saka ya tinoziva kuti pataita maonzo zvakadai vanhu vanenge vakaguta.
And you still remember that jam, you know, kwangu nejam, so you eat a lot of jam and drink about 5 cups of tea with milk, tea of.
Nanga tea of ende why is going to post kana rice that bo nengo akutirwa kwazindirwa kudara.
No, those are the old times. Yeah. You still remember that?
I remember
that. Did your father buy you?
There was a lot of good spirit because you would make tea in these big buckets, and you've got loaves and loaves of bread cut up in quarter pieces, with jam on one side and margarine on the other. And anyone who passed by would be invited.
And do you still remember
that it was a very wearing very nice time.
Khaki shorts,
yes,
well ironed,
exactly. Exactly.
That was Christmas.
Yeah, that was Christmas.
Let's hear what some people are saying about Western Twin. Pastor Mazele, I'm an audio abo, sees what about in Christmas. Lalalan leaves. Yeah, what about Kulu?
Merry Christmas, nyalibingelela lonke elupane esigabeni seshashe. Ngithi sabona nako, sabona gogwami, sabona malumami. Sasindisiwe uPhaisoni, uPeter Ngwenya, uMargaret Ngwenya, ngithi nyalithanda lonke izihlobo zami.
Sibonani lonke ekhaya ngaselwagwele ekhaya lapho ngisuka khona. Hayi mina ngisoze ukubuya ekhaya ngoba hey impilo yasekhaya ngeke ngikhone. Ngizosala ngilapha eGoli ambuye ekhaya. Ngifisela impilo enhle endlala iKhisimusi enhle abahamba emgwaqweni lihambe kahle lizobe fika lapho eliya khona emakhaya ngiyabona.
Ngizothanda ukubulisa ugogwami oseMorning Side. Ugogwami oseSomilzi, ugogwami oseMatopo, nalo ongumphoyisa, no-Antoine Vuyiso, ngibulise noBeauty ngiyakhumbula, noMeli, noSuku, yonke nje ngiyakhumbula, themba lifike.
Ngithi mina libe le-Christmas enhle, ngishisela ufowethu usabhebhu lo-Agrippa ekhaya, onankosi sibuka sizonkomo, nabosibali olihle, nabantu abami uNkosana nabonkosi yethu. Othabo Thabisani, Nkosisi wami omdala uNasime, loWaru, loJabu, loWalensi umzukulu. Ngithi lonke ngilifisela okuhle, bathi bakithi lapho eGangabezi eMlabhuzi.
Yela, you want the Asia Idas to be low, I wouldn't even get a bit.
I don't think those days are ever going to come back.
You used to jive, jive and all those kind of things. So, what are you about to do about Konapagi on Facebook? Slow Ubaka Chizani, Samoria Kulumtem Yagani, Eka Eson Talabes, Palisa Izinqua, Lama Drinkers Tolo, Eliza Uba Lakong, Kissimusi. Lamta abala konke lokhu akula sinkwa esitolo akula ma drink uyitololo nothing ulizwe Ndlovu uthi Mthembo mina ngisemsebenzini I hope abasekhaya bazajabula even though isimo singakho right then uMusa Masibuko uthi lichona njani Dube ye ngijonile kakhulu na unjani khona ngapho ke uthi umoya okhisimusi siyawuzwa impela loba ikuzunzima elizweni ubagaya besiphinda njalo uthi kisimusi ngikhetha ukusebenza ngama holidays ngoba kumele ngidinga ischool fees abantwana phela lama inform then uzobuya uSenzo Mdlonga uthi Christmas is for abantu nje abahleli kuhle mina is just another day what do we have there
yeah pani abatumira uma message akati wande Paddington Tsandukwa anoti napi tapi yes sun jam alongside Nestock Majarine. Hai, zvondo zvatakakura tichidya tichifara nehama nyangwe nevatoro haifurana pamba. Inguva yacho yakanga yakanakawo zvinhu zvichakareruka zvishoma. Pondiwa Charumbira anoti hapana Merry Christmas vanhu vane zvara isingaiti kumusha. Izvi zvinosiririsa zvikuru nekuti zvasingafaniri kudaro nguva inoyanga chifanira kuva nguva yekufara vanhu vakasununguka vachidya vachiita madiro asi kutiwo pane zvinenge zvichinetsa munyikawo tinoemba zvichagadzirisika mukudze muvi anoti Christmas kuZimbabwe hakuna nonitike anoti I'm watching you from South Africa pamwe chete na Faro Mlalazi anoti I'm watching you from Tanzania tinotenda chose kuti munotandarizana nesu Donald Mamboma anoda kuti timufonere asi ari kuti wo Merry Christmas to all Zimbabweans tinotenda chose tinoshuvira maZimbabweans ese mafaro akanaka kunyangwa hazvo zvinhu zvakaoma Donald Mamboma azvikare anoti Christmas ingadai yakanakidza asi nekuda kwezanupf zvadirwa jecha ndoa mafungiro wewayo hazvine hazvo tinovimba kuti zvinhu zvichanaka mberi uku sinhasi choda kuti titarisane nekisimisi tichibatsirana tichisumudzirana pfungwa dzedu kuti tifare takasununguka nekuti zuva rekisimisi pamusoro pekuva zuva rekusanganisa mhuri izuvavo rechitendero yes
sesifake imusic kancane siyabuya futhi kini khona ngapho lapha elikhona lapi laphela lilanga lenu ye nakho ke umusic For those that have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Christmas holidays. We see that there are so many people that are following us right now on Facebook, and one of them is Riano Leather Crafts, who says, "Follow me right now, go to Ikamalami, Mutofara Hove, usiniki namba yake, konapake, ku VOA Ndebele Facebook page. Kuzo buya lobonga ni moyo la uti mkala ni mfonele, uti nse Zimbabwe, usiwakele la inomboro zake. So, silete malo kuti, ya kolesa lopel kona, lobonga ni kuzima, kutwa siyawazi kuti kukwana njoku ngani ili ngabeli ya kwenza kuzo buya lonomsa chiyane uti Happy Christmas to you all yes ya kuzo usibili uloba nikuna po wande
wana coach numpemi koti ariku Johannesburg ano nyora wachiti zvinhu zviri kunetsa kwese kwese kisimisi yokuno kujoni iri kuita kunge iri kudzika kubva zvandapinda muno zvasiyana nemakore apfuura izvo ndo zvatiri kuona kuchinjawo kwenguva nezvimwewo zvakawanda wanda zvinoita kuti zvinhu zvose izvi zvifambe nenzira yakadari asi hatifaniri kunetseka zvikuru tofanira kuramba takatarisa kwatinenge tichida kunanga kuti zvinhu zvigotifambirawo zvakanaka muri pa here parunhare
aiwa ndiripo
tiri kutaura nani
Mutana Klaus and Mandizita.
Aha, makadi kwa Mandizita.
Ah, tunofara makasimbe.
Maronga chinji pa kisimisi. Yato shika kama mkwana. Kwangu sarama awa mashomanana.
Christmas ita kuno taka igazi ra chaizu. Tuzimu no South Africa. Muri right.
Oh, muri ku South Africa.
Kambu ziko. Kite ripo ndire kuti kumusha kwe duku ndo kusina wanya tomira zara naka. Kuti kune ma mixed emotions kuti vanhu vari kufara at the same time they are still wondering kuti where are we going, where are we coming from and stuff. I think dai kwa kuti zvanhu zvakati nakei vanhu vaingo focusa nekunakidzwa neChristmas and stuff, but I think at the moment, you know, vanhu vari kunakidzwa zvavo those few, but I think majority is really in a big crisis.
Musina kuenda kumusha kunofara nevamwe.
Ine hangu ya maiti yes, my different reasons because wana mai vanga wari kuno recently. So, wakatenda wawo kumba, I think last week. So, tawango wata ano, since wabiregu wari kuno kuhisedu, we don't need to go there. Also, looking at money finance, kuti we can't afford to then, you know, go through another expense where wabiregu wari kuno and stuff.
Kunyango hazvo pane dambudziko remari ramuri kutaura mweya wekisimisi uripo here zvakanga sezvakanga vachingogara vakaita
ndikangoti iko zvinezvi zvatisiyanei nekuti hatiremba zveriwo madezi atatu kumusha back then waiti kana vakanzwa kuti mangwana 25 waitoziva kutoti it's Christmas, you know, somebody that feeling yekuti Christmas. And you know, it was more fun, it was more like, you know, this is a bit organized. Like now Christmas Day are not changing. We still have to go through like the same process of Kuranga Jess, no for Jess and stuff, you know, it's that spirit. But during Kutivan, we're going through a lot at the moment. And you're looking at the economic crisis, looking at like my challenges in life in general. I think it's now destroying the morale of Christmas and the meaning of Christmas itself, because when I was seen as that, you know, Friday, which is Christmas Africa, and all that, when you like now, I'm talking to my friends around South Africa, they work for other companies, they never got paid. And, you know, the thing, you know what, if that had recombined Chandra Mikamango, I think things were going to be, you know, a bit reasonable. And now they can't even send money Kumba and things like that. So there's a lot of mixed emotions, really, when it comes to the Angwana. There's a couple of hours away, and some people don't really have plan with the, what are we going to do and all that. So it's really a mess. Yeah, it's really...
Aya watino tinotenda namashoko enyu vamandizvidza tinoimba mine mhuri yenyu munofara henyu uye zve muchata Christmas yakanaka tinotenda zvikuru kuti tandadza kwamaita. Yes,
aiwa atatenda nisiwo basa renyu rinotenda zvikuru hamuita basa rinofadza zvikuru.
Aiwa
tinotenda, we wish maramba muchingopusha kuti kwanse kuwana crowd number to follow kuti maybe at some point government will hear my voices and try to do the right thing. I think the more people that are going on social platforms, the better. I think maybe the world is going to intervene and try and
rescue Ramba, Tichieza, Kudaro. Dwe, before you go to the next caller, I want to talk to Reverend Makwara. I know you are in a hurry, sir. But we are coming back to you now so that you can give your Christmas message to the people and to the faithful. We are coming back to you in a little while. Please, just keep on holding.
Yes, we are told that we've got a caller on the line, and that is Privy Tembi Ndlovu. Privy Ndlovu, kunja? Privy Tembi Ndlovu, yangizu?
Yebo, nyadizu.
Mara, kuchayeli ngoma ntombi. Lalela lapi ngoma le. Yeah, that's it.
All right.
Yeah. What is Pompey's word? Tembi, unkosikazi kumbe unkosazana?
Unkosikazi.
Right, unkosikazi Tembi Ndlovu. Uyizwe njani ingoma le?
Hayi, be right.
Uyamazi umuntu oyihlabela?
Hayi, no, angimazi.
Ungagesa khonapho siza kuthumezela isiwitsi sogodo, eh?
Ha, manje ukuthi ngicabange kuzizini.
Nokulungile. Akukhulume ngokuthi ikhisimusi kume njani?
Ikhisimusi omnyithi.
Njani imandlo? Miss Inkosazi Ndlovu.
Hayi, into ziyadura ezitolo, vela kuthengeki luthi. Okunyakupho. Hayi, so hayi, vele kunzima kakhulu. Vele khona okokuqala yabungasebenzi, yathenga ngani.
Usendaweni enjani khonapho lapho khona?
UseBulawayo.
Oh yebo, kuBulawayo vela akula akutholakali lamanamnet. Ikokokola akusela. Kume njani ke?
Hayi, akula. Ikhona kuBlack Market kuphela.
Izaba ku black market ngalibi. Ngalibi.
Yami khona ndibabe ihoti outside the country.
Ye madoda. So aiza tengeke zidolo la.
Hayi ayithengeki lapho ungachansa ne BPF la kodwa vele siduri sine stores.
Ye madoda kuzima eh?
Ah kuzima kakhulu shem.
Akutsho nxa ugangela iChristmas yakudala leya katesi akuqathanise ngisho.
Hayi, hayi, kathi sikumbi shem. I think so nje lisifana kusasa sisidlalele nje.
Ye madoda kudala wawusidlali ngesikhathi seChristmas.
Amarayisi, amasaladi, akwakumnandi.
La ma-chicken into ezinjalo?
Ya, konke vese.
So kathesi tololo?
Kathesi akulalutho, akunzima shem.
Ye, faka ke, khuluma ke labantu, khuluma ubingelela abantu ofisa ubabingelele.
Bengithanda ubingelela umamami ulanga lo mntana nami ukhayili. Lo kazi nami namathins. Ya, bona lawo.
Kanti umdala ke ubaba uNdlovu ke. Ngiyamfonela uNdlovu. Ngiyamfonela uNdlovu ngithi umkhodlile.
Ngiyamingelela kusasa.
Hayi no, kuyazwakala mama. Yes, so hayi iphose lokugcina ke mama.
Hayi, ayokugcina kula ukuthi Christmas hayi nzima ngapha.
Yebo phela.
Ngingakuthumezela isithu sogodwe lini.
No, kulungile mama, sibonge kakhulu ngadilela kusasa.
All right,
yeah, that is Mrs. Privy Thembi Ndlovu. She says things are very hard, and she says it's no longer like what Christmas used to be. So let's just play some bit of music so that, you know, music is something that makes people happy.
It loosens you up.
That's right. Even in the heart, you know, becomes a bit softish. So let's have the music.
Singing in Kosia, Mangazininda, Kagama, 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 Kagama,
that is some music from a Zimbabwean group saying Pagama. Let's see some of the people that actually sending one or two messages on Facebook. We've got Talita's TC Dube who says, we have absolutely nothing to eat this Christmas. Elot Mandebele says, happy, happy Christmas to you all. I wish you the best Christmas this year. And then we've got another person, K. Makunda, says, you know, Dr. Love was our own legend. He should be in our Hall of Fame. He was awesome in his Shona language. He's talking about Paul Matavira, right?
Yeah.
And then we've got Danny. Danny says, wishing you guys all in Francistown in Botswana a happy, happy Christmas and all Zimbabweans out there. Mm-hmm. Then K. Mukundu says, yeah, it's good to learn a lot from each other and let's enjoy wherever we can. Gabriel Paratsai and Elvis Mukata are saying, phone us right now. They are on Studio VOA Studio 7 English page. So remember that we are live streaming this show on VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. And remember too that we are also on Twitter, Studio 7, VOA, and VOA Ndebele. I'll repeat that again. Studio 7, VOA, and VOA Ndebele. So we're on Twitter and all over the show. Yes. What do we have there?
Well, yeah, tina kote ni arguchi wangwe tato zitene ramu zimba toi wona mangwana ukada kufarisa unobatwa ni matuwozi. Ayayayayay, saka wama iso. Johnny Bongani, anoti, happy Christmas to you all. I wish I could be home here, I mean in Arabic country. No holiday, it's a normal working day. Jimbo zino siyana, nezitendero zino siyana. Padukutonsukukwa tsandukwa. Anoti, the 25th used to be the final celebrations back then. It used to commence a week before. In this case, it is being celebrated in a different way. Icho kwa adi zunzuneta zichi shanduka shanduka.
Yeah. And I'm told we've got a caller, Donald Mamboma. Let's say, before we go to Mr. Donald Mamboma, because our reverend says he wants to go. So, Reverend Makwara, can you say your last word, Minister of Religion?
Just want to remind the listeners that John 3, verse 16 says, for God to love the world, that he gave his only begotten Son, so that whoever believeth in him should not perish, but ever everlasting life. So we are celebrating salvation from death into eternity. We'll share my last word also. Keep noting that, you know, things are difficult, but the word of God gives us reassurance. If you read Romans chapter 8, it says that nothing shall separate us from the love of the Lord.
Yeah,
tichiziva kuti hakuna chichatiparadza nerudo rwaMwari. Saka tinongokurudzirana kuti rudo rwaMwari rwakatiratidza ngatiratidzanewo rudo sevana veZimbabwe. Nepashoma patinapo ipapo ngatiratidzanei rudo. Mwari anoramba akatendeka nguva dzose. Zvichanaka, tinoramba takatarisira zuva racho iroro. Amen.
Yeah, maybe you can put that in English as well, just 1 minute in English.
Yeah, just to say, you know, things might be tough today, things might not be as we wanted to do or to have, but the word of God gives us assurance that nothing shall separate us from the love of God. We are hoping and waiting for a day where we will celebrate with money, with food, with everything we used to. But the time is coming, we should still remain hopeful that God loves us, and we must also learn to love each other. May God bless the listeners. May God bless the people of Zimbabwe.
Thank you so much, Reverend, and have a Merry Christmas.
Merry Christmas to you, my brothers. Thank you for the opportunity.
Thank you so much, and bye-bye.
Thank you so much.
Yes, siyambonga lapho ke umfundisi ube sivalelisa sibili esithi Merry Christmas. Lathi siyamvalelisa umfundisi ngengoma, usibonga ukuthi cha kancane imusic.
Amazinji taka enda wakata taku kunda wakafa Hii, neti noti poneza kuchiziri Mariwe ntini musiki, unongida ini.
Yes, we've got Donald Mamboma on the line. We're playing this song for Mfundisi and Mamboma. We've got Mamboma la.
Yeah, Mamboma, magadi niko.
Matanuno kana mkoma, ndi mkoma Gibbs, erika ndi mkoma.
Yeah, ndi mkoma Gibbs.
Unjani mambo?
Merry Christmas.
Mazita, tinoimba kuti mimi gero zvakanaka. Aiwa, tinotenda chaizvo. Munoda kutibatsira kana kupawo mashoko enyu pamusoro pezuva guru iri. Tibatsire tinzwe kuti pfungwa dzenyu dziri papi.
Ndinofara somutereri mukuru wechirongwa chino. Handingangoti semuridzi wechirongwa kwete semutereri, semuridzi wechirongwa.
Chokwadi.
Ndinofara kutaura pazvara kadai inoye kuti mangwana ndo zvara kazvagwa Jesu Kristu wedu. Asi shone nezotaura chiti ukama waigasa hunozadza nekuzha.
Hau.
Cheta munyika medu mukoma. Kana muchinzi hamuna madrink tinoziva kuti ii ndaiva kumusha kare hakubva takangokurira kumusha nemi makakurira kumusha mukoma. Votendera neni. Christmas raiva zuva rekuti nyange kuruzevha kupi nekuti kwamupino wasoto kakupi. Vanhu vaitoenda kumatownship after vapedza kumbozha zvavo vozoenda kumatownship inenge iri padhuze navo. Voenda kuzvitoro vachikwira vachimwa, vanomwa doro vachimwa doro, vanomwa madrinki vachimwa madrinki, radio dzichirira dzidi. But kana pachinzi doro riri kushayikwa, kana pachinzi drink riri kushayikwa, Christmas iyi guys. And zvingade kuda kuita nechangu kuchitendero chechikristu, but ndangotaura zviri generali mararamiro ataitaka.
Wow.
Ndatosiyana mugoma nokuti kutownship vanhu vaitamba redio vachimwa doro vachinakigwa vachinakidza kunzi ha Christmas yanakidza. Asi ndotaura zvokuti Christmas taidhaivheta kuti taisakune zvokudya kana kuti aa takinoziva chaizvo. Vanhu vabva kumachechi vose vabva kumachechi vazoenda kumatownship vaizonopedzera zuva iroro kutownship vachinakigwa muchimboonanawo sevanhu vanonga vabva kuzirungu vamakapindanawo zvikoro hamuchisangana maka. Saka kana pakunzi dheuta haisakwanisi kubika doro mukoma kana kuti haisina mari yekuti ikwanise kuita madhiringi yekuti vanhu vamwe Christmas inolusa value mukoma.
Nyaya yedoro inokunetsa imaninge here?
Hainetsi but doro rinobatanidza vanhu zvichaita zvokwadi.
Rinobatanidza
vanhu pasina ndosaka ndiona kana chero parufu kana wherever panoungana vanhu doro renge riripo because doro is a unifying factor. Kana kukashaiwa doro ka hapana anonge achiziva kuti nhingi yanga aripo kana kuti because isemwadoro mukoma like izvozvindiri kumadoro.
Hai
Dimkere wenyandi mwadoro. Ndaida asenda kuti ranje kuti ndinonga zvenge zvine kusiyana azvodi ndanzi zvapera kuti kunokuzwa Zenberg. Handa kwaenda kumushamukoma.
Mm.
Ndapinda mutown ndikaona kuti
Taurang.
Mama kazara vanhu. Like unlike ye gorira pia 2016 ndakambopa nakatanga kusvika kuno. Maito veringwa vanhu kuti 1 2 3 4 mamuna vanhu vakaenda kumisha kuti ndikwani nyange ndikuno South Africa. Ninge zvineka kuchinja bichana pa Christmas apa. Vanhu vakazara nazi kana mujoku ndakushandira kwasango senga idoro chete mbo.
Mm. Hai.
Eh azvino groza ndarikoni vanoti papa ne chiwi zvingati ma pa matiupa. Andona denga hangu mugomo.
Hai. Tinoemba kuti zvichafamba zvakanaka, tinoemba kuti muchafara, asi tinoda kukutendai nekutitsigira kwamunoita. Moitawo kisimisi yakanaka. Mofarawo
inotenda
zvakanaka zvinomwe
mavelasi vari kuZimbabwe tete practice Jeremiah mukoma Jonga kande miri mukoma tanonoka wande mukoma Jibs Dube mukoma Ndunga Milingomo tatenda gumbo nevamwe maproducers kenyu ari behind the scene asinga tida kuti vave ne Christmas yakanaka munoita basa rakanaka mukoma hamutigonera
inotenda
emamutini tinoda kutenda mukoma muve ne Christmas yakanaka negore dzaratwen ndingofira zvakanaka mukoma
aiwa tinotenda
sungira kuru ke mambo
ndiyo sina mukoma Jonga ndikakanga mukoma Jonga kande miri mai we
Zabo kabab.
I want nothing to go home.
Yeah, happy Christmas. Yeah, that's Donald Mamboma. Yeah. So now we've got some messages on Facebook. K Makunda says, while we are a resilient bunch of people, I pray that the madness we are experiencing must stop quickly. It is crazy here, but thank you Studio 7 for allowing us to reminisce. Then, however, there's a lot that needs to be done in life. Then I've got Elliot Mandebele who says 1 Timothy 1 verses 15 to 17. You know that? Do you know the verses? Not do you read the Bible?
Not all of them. Oh, yeah, I do. I sure. do read, but not all of
what
them.
What is the shortest verse in the Bible?
No.
Okay, good. So which means you don't read. So, okay, Peter, put it over.
We don't want to turn this program into a Bible study.
Spida jalo silome tembe mdongwa. Kube sikubuya ke uti mfunelani kuna manje uswakele lapha kuveyo indebele. Lo Enat S. Mabaleka uti umenemene uchaya mnandi baba Dube. Kanti tini album ya kuza kutela mfoyetu. Uti isong le etisandu uchaya is dedicated to our best Zimbabwe. Then Uriana Leather Crafts says mfunelani bantu. Bantu nyakutela. So ke chayake music sibatinga kuna hapa. Ye, bombani, spot. Now we have got a caller on the line here. He's making a special request, and the request is Mr. Wande. Tanonoka Wande should dance. Yela.
No,
no, it's a request. It's not.
I used to be good, but right
but
now.
You can shake, I mean, just shake, you know. So talk to the caller. Maybe he's got another request.
Hello, Muripar Nare Rap.
Hello.
Magadi Nenu. Tiri kutaura nani?
Kutaura na mofu.
Na mofu. Au. Zviri kufamba sei mofu?
Mofu kuno Zimbabwe tiri nani chaizvo.
Zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
Zvinhu zvakaoma baba.
Zvakaoma. Titaurirei.
Christmas ine tinoti kune vanhu vese vari muZimbabwe. Muve ne Christmas yakanaka. Asi it's one of the most beautiful Christmas in Zimbabwe.
Saka
zvinoroma jonga.
Saka makaronga kutachinyi mangwana zvinhu zvakaoma kudaro. Munoswera muchiti chinyi mangwana.
Unosura, tu akumana taka, titanda ya memoriza.
Saka muri makai tsvagira chinyi kuti itandare.
Muri wangu tsvaga.
Izozo zvamakavanisa kuita zvinhu zvikuru nokuti mweya wacho ndounorakidza kuti vanhu vanga vane chishuwo chekuita zvinhu zvakadari asi zvikatadza hazvo. Asi kungowana nguva yekumboita zvishomanana izvozvo muine mhuri chinhu chikuru chaizvo ichochocho, saka musambonyatsonetseka izvo zvikuru. So Ida is telling us that you know, he wants to have a nice Christmas in spite of the difficulties that they are facing in the country, but he's upbeat and hopeful that he will enjoy his day in this, with his family tomorrow.
Keeping hope alive.
Keeping hope alive, definitely.
John Banda on VOA Studio 7 page, that is Facebook page, he says, awesome program, Merry Christmas. And then I've got K. Makunda who says, yeah, these are very trying times. He adds that, thank you, Reverend Makwara, for encouraging words. Spindle foot is real and up again, Esindebeleni. Uriano Leather Crafts says, hey, but Karan Infonet. So that's something, and Leather Crafts law, he seems we are color Leather Crafts. So it's a saying, Goma, up against the Tinga Leather Crafts. Izo Izo.
Oh, big man, Wunga Wanda was a cool missan. Oh, big man, Wunga Wanda was a cool missan.
Sikhona lapha phela namhlanje silungisela ikhefu lekhisimusi. Sithi happy happy Christmas okumbe kuthiwa Merry Christmas. Aso happy Christmas, eh? One Merry
Christmas.
Uthi happy kathi kutsho.
You know, it's quite interesting.
Happy Merry, eh?
Happy Merry, same but yeah. You know, you can't use them. You can't switch them.
Oh, yeah.
No.
My God, was 609.
You know, it's Merry, Happy New Year, and Merry Christmas and Happy New Year.
Not Merry New Year.
And not happy, Merry New Year, okay. And Happy Christmas.
Oh, yeah, it's key one for it. Yeah, it's okay. It's not tough, Father. Wobe. Have a good one. Hey, Baba Wobe, Gunja.
Hi, I'm Kilele Linda Lina.
This is a pillar of cooling. I'm going to Wobe, Gunja.
Mina ngithethelani ngiswe Cape Town.
Yes, sizafaka i-disclaimer sithi Hobe has no relationship whatsoever with our producer uMike Hobe ngoba abantu bangicala ukuthi siyariga la. So uHobe uzimele yedwa lapha eZulukandaba. So Hobe akusithethweza ngesikhathi seChristmas.
Oh, hayi, mina isikhathi seChristmas hayi sengifikele kakubi kakhulu lapho engikhona. Ngiyezwa sibili hayi nasekhaya kuyakhalwa izinto azimanga kakuhle. Yep. Yebo ye uThixo osinikeze amathalenta njengabantwana beZimbabwe. Mina lapha nje wanalibala khona kwa libona ukuba ngiloriano leathercraft at the small project this which I'm trying to post.
Yebo.
Iyahlupha so sisebenzela abanye abantu kunje umsebenzi isekuthi ukuvala esikwenzileyo kube yikuphela komsebenzi nemali asizigadalwanga.
Ye madoda. Hayi kuzalunga ngolunye usuku mfowethu. Yes, cela ubingelele kwesihlobo labangani. Ngene isihlobo labangani.
Ya, hayi ngithanda ukuthi ngelela umama wami osekhaya khona le eZimbabwe. Maye ngekho kwabulawayo ngabe esembareni kwakhathesi ekhaya eZimbabwe. Ngumama uNathi uMandlovu usaziso nobaba uNoth uHobe, udadewethu uBlessing Hobe, nomunye umna wami olotshele eMashingo uThinathwe Hobe. Nomna wami ongumfana onilandelayo ekuvaleni uThinodashi Hobe, nabanye bantombabingelelayo nezihlobo zami zonke ezinye engingazihambanga ngamagama, bonke nabangane engikhule nabo, ngithi babe nosuku oluhle kakhulu.
Ye, lawe kube njalo fowethu baba Hobe. Merry Christmas.
Hayi, siyabonga sibili lolu hlelo eliseli elisezela lona. Lithi hayi angazi ukuthi ngobeke sithini. Because lukubalisa isihlanganiso sibili njengabantwana beZimbabwe. Ngibonga kakhulu okunye engikuzwayo sibili kuhlala ukukhulunywa khonapho indlela elibambane ngayo e-America kapho. Hayi, lapha e-South Africa sengikhuluma iqiniso, Zimbabwe singathi silahlele bonani, kodwa manje imhlelo elizezayo ngapho hayi kubandlela sibili kakhulu.
Awubona ke Hobe, sibonge kakhulu ngathi thina kusasa baba.
Ya, ndizame phela ukuqonqoshela la amanye amazwe ngapho, hayi mabake nokubambane kuzame ukwenziwa ama-projects wona ukuze siphile kakuhle, siphile singabathandanayo, singabe singesixoshanisanayo emisebenzini langabe kungabi ngolwane othi hayi zibone nowedwa ndoda watwatwate angazi.
Ta baba, thank you Mr. Hobe, bye-bye say. Sibonge kakhulu.
Hayi, enkosi.
Okay, bye-bye. Yes, simtshayela ingoma phela ubaba Hobe. Yes, simthi bhunga kancane. Umtande, umncome, love the person that you are supposed to love.
Yeah.
You know,
I'm very impressed by the spirit that people show. Mm-hmm. You can tell from the callers that we spoke to that one after another they talk about the hardships confronting them, economic hardships.
And they are still hopeful of something.
Very, very hopeful. Yeah. They are not, depressed at all. Mm-hmm. That is typical of Zimbabweans, I think.
Wonderful. Do you have any messages, Baba Wande?
My thing is frozen here, music.
Yeah.
You know, Bambo Joe, in Ikisimisi, Ndichango Inzwane Wame, Basarandi Gara Bampa, you know, he couldn't get away, so he's just at work.
Let's get some bit of music so that we just conclude our program.
Wow.
Yeah, kunjalo, tell music kuna. Now I think we've come to the end of our program. We wish you a merry Christmas and a prosperous 2019. Yeah, so sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Reverend Blessed Makwara, Secretary General of the Evangelical Fellowship of Zimbabwe. That's a difficult word. Yeah?
Evangelical.
Mm. Or evangelical. It works the same way.
It works the
so
same way.
So signing off is Kim Stube in Washington, D.C. Merry Christmas.
And I'm Januna Kawande. Please have a nice holiday. Until we meet again next time, goodbye and good night.